Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 26/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yoiswa panyika dzine huori wakanyanyisa pasi rose.
Sangano reita jamuka rinoti riri kupinda mumigwagwa mangwana richiratidzira kusafara kwaro nekushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa.
Vanhu vakawanda vochema-chema nemitengo iri kuomesera vane mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mabasa ekurwisana neuori munyika anonzi anenge asiri kuburitsa michero sezvo Zimbabwe yaramba iri panyika dzine uori wakadzama pasi rose. Izvo zvinotevera zvakaburitswa mugwaro resangano reTransparency International rinoongorora nyaya dzeuori pasi rose. Gwaro iri rakaburitswa nezuro uye rinotarisa uori wakaitwa nenyika zana nemakumi manomwe nenhanhatu. Gwaro iri rinoisa Zimbabwe pachidano chezana nemakumi mashanu neina munyika zana nemakumi manomwe nenhanhatu dzakaongororwa. Transparency International inotiwo mapoka akanyanya kusunda uori muZimbabwe anosanganisira mapurisa, tender board, pamwe neboka remitero ayo anonzi anoita kuti nyika irasikirwe nemari inosvika biriyoni remadhora pagore.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba, vanoti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nawo, izvo zvinozoita kuti Commission yeZimbabwe Anti-Corruption ishaye mazino kana yoda kuita basa rayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navachaumba pamusoro penyaya iyi.
Hazvishamisi kana kuti hapana zvamboshanduka kuti tione kuti tiri kuedza here kurwisana nyaya dzeuori, asi kuti uori hutoendera mberi. Ndingangoti mavhiri aakubva pamotokari, saka yango hayo njake njake chaiyo chaiyo.
Asi ka tinoona kuti muZimbabwe mune commission inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hainawo here zvairi kuita kuti inge ichideredza uori iwo?
Handiro boka rogare nganzi ringakwanise kushanda kuedza kupedza uori, asi kuti kune mapazi ehurumende akawanda, mapurisa, judiciary, iro reZimbabwe Anti-Corruption Commission nemamwe mapato akazvimirira oga. Asi dambudziko ratinaro guru nderekuti hakuna yatioti muchirungu yapolitical wiri kuti tirwisane nenyaya dzeuori.
Mataurawo imi mapurisa pane vanokwanisa kunge vachi bata nyaya dzeuori, asi tinoona kuti mugwaro irori reTransparency International mapurisa ari kutonongedzwawo pane vamwe vari kukonzera nyaya dzeuori. Zvinorevei izvi?
Ndozvatatika zvaizvaya kuti yangova njake njake. Mapato ese iwayaya ari kuedza kurama achisveta veruzhinji reZimbabwe, nekuti muchirungu vanobvunza kuti hanzi who is going to police the police, kana vanosimirwa nemutemo kunge vachiona kuti uori haupo, kana ivo vatiwo pamberi pakuita uori hwacho. Zvinoreva kuti hazvina zvisina kumira zvakanaka naka, nekuti mukaona izvizvi kana kupanana kwematenda, kuita semu maraizinesi, hazvina kumira zvakanaka, hapana chakambomirira chimwe chakanaka baba.
Asi mungaona here hurumende ichitambirawo zvakabuda muongororo iyoyi?
kazhinji kazhinji anisana mboona hurumende ichibvuma kuti zvinenge zvabudiswa nemasangano akazvimirira oga vangade kudzidza pamusoro pazvo vanongoti vanhu ivava vanotumwa nevanhu vanenge vari kunze kwenyika asi tichiona kuti masangano iwayaya ndiye munhu ari kutaura zvanenge aita tsvagurudzo yadzo ndopanorasika mukana manje pari kuti hurumende haidzidzi zvinobva kumasangano emuno muZimbabwe chavo chavanongofunga bedzi ndezvekuti vanovapa mari ndovari kuti vanyore zvakadaro.
Vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Chikwata chetajamuka chinoti chichange chichiradzira mangwana muguta reHarare chichitsutsumwa nekwavanoti kubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa vanotengesa migwagwa nekanzuro yeHarare nehurumende. Nechipiri, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vanotengesa mugwagwa vambomira kubviswa kusvika matare apedza kuziya nyaya iyi. Mutori wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nhengo dzetajamuka dzinoti sezvo hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vasiri kucherechedza mitongo yematare vachienderera mberi nekubvisa vatengesi mumigwagwa, vaona zvakakodzera kuti varatidzire kunyunyuta kwavo pane zviri kuitika. Imwe nhengo yetajamuka ichange ichitungamirira kuratidzira kwamangwana uku muzvare Cosette Chivinda vanoti nekuda kwekuti nhengo dzavo zhinji dziri kurarama nekutengesa vanorwadziwa kuti hurumende nekanzuro iri kushungurudza vanhu vari kutsvaga raramo.
Mangwana musi wechishanu musi 27 January nenguva dza 10 a.m. pakona Jason Moyo and Julius Nyerere tichasangana setajamuka apo tiri kuda kuratidzira kuhurumende yeZimbabwe, mapurisa eZimbabwe nevekanzuro yeHarare panyaya yekubvisa vanotengesera muguta reHarare. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kurwadziwa nekuti vari kuda kubvisa vatengesi ava pachiraramo chavo, ndidzo nzvimbo dzavari kuwanira chiraramo. Hurumende yeZimbabwe ndiro dambudziko, kwete vanhu vari kutsvaga raramo.
Muzvare Chirinda vati zvinoshamisa kuti kanzuro inoti vatengesi vemumigwagwa ndo vari kukonzera zvirwere zvemidumbu, asi dzimwe dzenzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuti vekumigwagwa vatengesere dzisina zvimbuzi.
Kwatakavimbiswa nekanzuro kuti ndiko kuchaenda vanotengesa kucoca-cola nekuna Coventry hakusati kwatombova kana nezvimbuzi chaizvo, zvinova ndizvo zvichatokonzeresa zvirwere zvakanyanya kune zviri kunzi vari kukonzeresa muguta reHarare.
Imwe zvenhengo yetajamuka uye vari munyori wevechidiki muHarare kubato reMDC vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti vari kuzoratidzira vasina mvumo nekuti pese pavanozivisa mapurisa vanorambidzwa kuratidzira.
Isu setajamuka takapuwa clearance yekudemonstrata neconstitution yeZimbabwe. Mune right to demonstrate. Saka right to demonstrate ndiye tichaita express mangwana. Ishe kunotifaya mapurisa takamboko notifaya akawanda vakata turn down. Saka it's not even necessary kuti munhu anokudzvanyirira ndi munhu anoenda futi kukumbira kuti usanidzvanyirira. Saka zvakadaro tiri kuendera mberi because demonstration yedu iri peaceful ende iri pamutemo.
Vangadzore vati hurumende kana kanzuro haifi yakabudirira kubvisa vatengesi vemumigwagwa. Vangadzore vati zano ravari kutopa setajamuka nderekuti vatengesi vemumugwagwa vadzidziswe kuchenesa pavanotengesera.
Mavheni pachezvavo vane responsibility kuina kuti izvo pavanotengesa pakachena here. Saka tinoda kudana hurongwa nesitovharare hwekuti izvo mavhenda tajamuka nesitovharare paite nguva yekutsvaira nguva dzemanheru after vanhu vapedza basa. Because mutaundi mune minimalize makachena, saka nguva dzokuti kuma 10 usiku mavhendas ose votora responsibility yokuti pese pavatengesera vasati vaenda kukumba vodini votsvaira.
Pamusangano wavakaita nevatori venhau nechitatu muHarare, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vakati vachiri kuongorora mutongo wakabva kudare wekumisa kudzingwa kwevatengesi. Vakatiwo kanzuro iri pakati penyanga dzamushore sezvo vachinyatsoziva kuti kushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupinza vatengesi mumigwagwa, asi vakati vane chido chekuchenesa guta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mm-hmm. vagari vemuchinoi vanoti vari kurwadziwa nezvave kuitwa nevamwe vanotengesa ava vekupa mitengo muviri kuchinhu chimwe chete nekuda kwekuti mumwe munhu anenge achitenga achishandisa mari yemabond note mumwe achitenga nemari yekuamerica. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanoti kupa mitengo miviri kuchinhu chimwe chete mucherechedzo wekuti mari yakaparurwa nebhanga guru renyika muna mbudzi yemabond notes haina uremu hwakafanana nemari yekuamerica. Vagari vemuchinoi ava vanoti zvave kuitika zvave kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo mari yekuamerica yave kuita shoma munyika. Mumwe mugari wemuchinoi vatonderai makaya vanoti mari yemabhondi nosi yave kuita kuti zvinhu zvive nemitengo miviri uye kuti zvidhure sezvakamboitika nguva yakare yemugore ra-2008.
Mumaketi kana zvisina kufanana zvazviri kureva tiri kuenda pane nyaya yekuti inflation yedu isusu haisi kuzomira nekuda kwebhondi. Bhondi ndoriri kuinza inflation. Daita tisina bhondi tiringori necrisis yekunge tichishandisa plastic money mapurisi angadai asina kukwira. But nokuda kwebhondi munhu ari kuafectwa, munhu akabata chi hard cash iri bhondi racho.
Mumwe mugari wemuchinoi vasichuvati ngamuka ava vanoita basa rekutakura vanhu nemotokari yavo vanobvumirana navamakaya kuti mitengo miviri pachinhu uye kushandiswa kwemabond notes kwave kukwidza mitengo yezvinhu munyika.
Tiriona mapurisi like kwa okay mapurisi akatosiyana kwati okay anotodhura saka nyaya yemabhondi iri kukonzeresa kuti mapurisi aite zvari kuita izvo.
Vamakaya vanoti mabhanga ndiwo ari kukonzera kuipa kwezvinhu munyika sezvo vachiti munhu anoda kutumira kunze kwenyika anofanirwa kuunza mari yekuamerica kunyange ane mari mubhangi vachiti mabond notes. Vamakaya vanoti zvave pachena kuti manyepo yekuti mari yemabond notes ine uremu hwakafanana nemari yekuamerica.
Zviri kukonzerwa nekuda kwekubhengi because bhengi raane makaunti maviri reus dollar nebhondi. Bhondi racho iwo ukada kuriconveta kubhengi kuriita us dollar bhengi riri kubva raramba. Saka ari kutengesa anoenda achinobhenga mari yacho kubhengi zvakwaari akunyatsoziva kuti mari iyi haina kufanana neus dollar. Kubhengi kufirst bank vanhu vaenda kunoda kunoisa mari mumastercard varambirwa kuti tangai matsvaga maus dollar vari kurambirwa bhondi vachiti chitsvaga us dollar hard us dollar. Zviri kureva kuti bhondi raakabata ari kunzi harisi equivalent to 380 yaakabata maoko.
Vamamuka vanoti vanotengesawo vachibvuma makadhi kana kuti swipe vari kubira vanhu sezvo vachiwedzera mitengo pazvinhu. Asi gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza paramendi nezuro kuti vanhu vese vasiri kubatwa zvakanaka nevezvitoro kana mabhangi vanofanirwa kuenda neumbowo hwavo kubhanga guru renyika.
Ndinoda kuti muno munditaure kuti kana zvirizvo zviri kuitika ndinowirirana naonarable member kuti mabhengi akuba endi izvozvo tichazvitsvitsa kuna reserve bank governor ndiye anosupervisa mabhengi kuti aongorore nyaya. Ndinokurudzira wose mhomho yezimbabwe kuti kana paine zvakadaro endai kwagavhena mumupire shoko iroro ndokuti zvigadziriswe.
Kushaikwa kwemari yekuamerica munyika kwave kukonzera kuti mari yekuamerica itengeswe pamisika mitema nekune rumwe rutivi. Kushandiswa kwemari yemabond notes kwave kukonzeresa kukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makatirira kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11pm kusvika na1am. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm. Mutungamiri mutsva weGambia vaAdama Barrow vadzoka munyika yavo nhasi vachibva kuSenegal uko vanga vari kubva pakaita kusagadzikana muGambia. Apo vakatonga kwenguva yakareba vaya yaJamee vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna zvita.
Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vari kutarisirwa kukurudzira kumutsiridzwa kweukama hwakakosha neUnited States apo Britain iri kugadzirira kubuda musangano reEuropean Union uye vaDonald Trump vari kutangawo kutungamira nyika yeAmerica.
Turkey inoti pachiri pedyo kuti ipe maonero ayo pamusoro peurongwa hwemutungamiri weUnited States vaDonald Trump hwekugadzira nzvimbo dzisina njodzi muSyria.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pebato rezanupf nebato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinotungamirwa navaJulius Malema. VaMalema nemuvhuro vakati vanhu vari muzanupf magwara uye vanotya kuudza mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kuti vachisiya basa nekuti vakwegura. VaMalema vakati havavenge vaMugabe asi utungamiri hwavo hwave kudzorera Zimbabwe, SADC neAfrica yose kumashure vachiti vatungamiri havafaniri kufira pachigaro. Pasi rose vaMugabe ndoo mutungamiri anyanya kukwegura. Asi bato rezanupf kubudikidza negurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaChris Mushowe rakatukirira vaMalema rikatiwa havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe uye havafaniri kutaura zvekwavasina kuswera.
Vanopikisa muZimbabwe uye vesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vagarawo vachiti vaMugabe vanofanira kuenda pamudyandigere nekuti vakwegura. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaSolomon Madzore uye nhengo yeZANUPF Youth League vaJim Kunaka. Tatanga nekubvunza vaKunaka kuti vanoona sei mashoko avaMalema aya.
Hatisi makawadzi isusu ini ZANUPF, tinoziva zvatiri kuita uye nezvatiri kudira baba vaMugabe kuti vange varambe vachitonga. Handiti zvokuti izvo mumwe munhu anobva kune kamwe kanyika kake ouya kuno kuda kuzotiudzira kuti udzai kuti munhu akura and so forth. Isu pachezvedu tiri kutoona pati tiri kuti wisdom yavo haina kuchembera yavainayo. Handiti wisdom yatinoda isusu haina kuchembera, ndokusaka tiri kuti vaMugabe tinovada kusvika madhonga amera nyanga. Malema munhu anongotaura anonga ane chigaba chiyachiya chokuti ukangochikika chinongoita noisi ngwangwara 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 ngwangwere. And anofunga kuti akapinda muparamendi kwaanoita kusouth Africa akapfeka hovhorosi nemagambuti achingoita noisi muparamendi yese, ndokunonzi kuita politics kana kuti ndo yaanoti revolution here, I don't know. Saka isusu navaMugabe vedu tisiyei ende ngatisiye takadaro.
VaMadzore.
Ndinotenda mukoma Zulu. Chokutanga kungoti zvako wakadini nini naJim mufana wangu tagara yangu vachiwirira nazvo ndisama Zimbabweans. Long my brother.
How are you?
I'm good, thanks my brother. VaZulu, nyaya yamataura iyi yakanaka zvikuru. Ndakanzwa mashoko akataurwa navaMalema Julius. Mashoko iwayo haakwanisi kukwenenzverwa zvinokunda matauriro aakaita. Ndinoona sokuti dambudziko raita nderekuti munhu wamazounza akamirira ZANUPF munin'ina wangu vaKunaka. Munhu anonetsa kuti anomboti kunzungoti kunyimo nhasi unonzwa achimbotuka vaMugabe avaiti mangwana vanoita. Asi zvisinei regedzai ndichingomutora somunhu weZANUPF sokuti ndo zvavanenge vari. Haungazivi kuti vanenge vakanyatsa kutsika papi. Muchidimbu ndiri kuti mashoko akataurwa navaMalema akanaka chaizvo. Vakamataura murudo rwokuti dai zvaibvira mutana wedu vaMugabe vavakura amunhu uya watinoda kukudza kuti aiwa nguva yekuinda kumudzandigere yasvika. Ndo chete pamashoko aaitaura. Tinodambudziko raitwa neveZANUPF nderekuti vafunga kuti pamwe vari kuvenga vaMugabe. Aiwa, vaMugabe havasi kuvenga, havasi kutombovengwa zvachese, vari kutodikwa. Ndofunga vaMalema very clear vakataura kuti aiwa
chikuti izvi ndiri kuzvitaura sewechidiki ari kuti aiwa tikuvada vamugabe legacy yavo ino yavakaumba muAfrica yakakura chaizvo dai zvabvira vachiinda kunodini kunozorora mashoko akazotsirirwa zvaona vamalema ndokuti hapasina legacy anyway vamugabe chero vakaenda nhasi kunozorora kana kuti vakaenda mangwana munhu agarisa vaakudya legacy yavo
vakunaka munoti kudini zviri kutaurwa navamadzore
ya vamadzore ndoda kutanga kupindura pavati vakunaka vanowanzoti kunzungu nekunyimo paupenyu panowanika ivo zvakarewo handisi kuziva kuti vakamirira bato ripika vanenge vanoitawo zvakare kutiwo kunzungu nekunyimo handiti munoona so zvisinei ini ndoda kuti nditi hakuna munhu anoudzira mumwe munhu kuti chienda kumudya ndigere unozorora uri saniko isusu 2018 munyika yeZimbabwe takapa baba Mugabe mandate yekutonga Zimbabwe takavavhotera vakawina zvine mutsindo
vamadzore manzwa kaveezanupf vari kuti ndivo vakasarudza vamugabe uye vamugabe vakakunda musarudzo zvine mutsindo nekudaro vamalema vanodei pamuchato wedhongi nebere
vezano havazivi kuti chinonzi kuwina maelections kana kuti kubira maelections chindo patoda kuti vadzidzise ipapo dambudziko raitika nderekuti tawanikwa muchirubhunu mwe chete miine bere vada zvese nemakava mukatarisa vanhu vanenge vachiti vamugabe chete chete vamugabe ngavarambe vachingofira pavamugabe ngavaite sei vanhu vari kuda kuramba vachiba
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato repeople's democratic party vasolomon madzore manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanup f youth league vajim kunaka vaviri ava vanga vari parunare muharare
akateerera kustudio 7 munotibata pa909 am 4930 kana pa12080 nepa15455 khz pashortway munokwanisawo kutibata pachannel zim muchishandisa dhikodha rewisdom kubva pa9 pm kusvika 11 pm kana muri pawisdom tsvagai chanel yakanzi chzim kana muri kunetsekana kuibata dzimai dhikodha renyu kwekanguva moribatidza zvakare mosikana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel chzim channel zim inoteererwa nguva dzose pasatellite tv pasmartphone nepaindaneti pawwwchannelzim.net
zvakakosha kuti vanhu vanoita mabasa nechekuita netsika nemagariro evanhu vakoshese zvavanoita nekuve neruzivo rwakakwana runoita kuti vagokwanisa kuita izvi nenzira inowanisa raramo mashoko aya akabuda pamusangano wakaitwa nezuro mutoro wedu enhautaura ishava anotipa nyaya inotevera
mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu akadai sekuimba kuita zvemitambo kana kuveza anotarisirwa pasi nevanhu vakawanda achionekwa seasina maturo uye vanhu vanoita mabasa aya kunyanya vanhukadzi vachionekwa sevanhu vane unhu husina kunaka chizvarwa chekuamerica amai Gina Haney avo vari kushanya munyika pasi pechirongwa chereciprocal exchange visit for Mandela Washington Fellows ndichipanga mazano mukuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu vachitaura pamusangano wekuzeya nezvemikana ingawanikwe nevanhukadzi mumabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu wakaitwa nezuro mubulawayo amai Haini vakati munyika dzakawanda vanhu vanoita mabasa anechekuita neizvi vanoonekwa sevasina hanya neupenyu vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vave neruzivo rwakakwana pamusoro pemabasa avanoita kuitira kuti vasatarisirwe pasi mumwe wevanhu ane mukurumbira munyaya dzemitambo yepaterevhizheni amai Sera Mpofu avo vaivepowo pamusangano uyu vakabvumirana nemaonero aya vakatsinhirawo kuti vanhukadzi vari mumabasa anechekuita netsika nemagariro vasade kubudirira mumabasa avo nenzira dzisina kunaka kusanganisira kuita zvepabonde amai Mpofu vakati zvakakosha kuti vanoita mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu vavewo neruzivo rwemabhizimisi anogona kuitwa mumabasa aya kuitira kuti vasazove vanhu vanofa vari marombe sezvinomboitika pane dzimwe nguva
ndinofunga kuti zvinokosha kuti munhu agadzirire pashoni netarenda rake by way of getting education on whatever it is that they are passionate about. Ave neruzivo and agare achiziva kuti upenyu huri kuchinja nyika iri kuchinja. Saka munhu anofanira kuti azive zviri kuitika munyika.
Muzvare Fortune Tazvivinga, mupepeti wemufananidzo uye vanonyorawo mabhuku evana vadiki. Muzvare Tazvivinga vakashanya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rakapera vakaudza Studio 7 kuti mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu mabasawo semamwe mabasa ose. Vakawanda vaive pamusangano uyu vakabvumirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vanhu vane ruzivo mumabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu vabatsire nekudzidzisa vanenge vaine shungu kana kuti vachangotanga kuita mabasa aya. Kune dzimwe nyika kunyanya dzakabudirira, mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu anowanisa vakawanda mabasa anovapa upenyu hwakanaka. Musangano wane zuro uyo wainzi Passion versus Profession, Opportunities for Women in the Arts, Culture and Heritage Sector, wakarongwa naSibusisi Webebe weWomen's Development Media Foundation na Butolezwe Nyati weAmagugu International Heritage Center. Vaviri ava ndevamwe vechidiki vakamboendawo kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association, Muzvare Abigail Matsvai, vakurudzira madzimai kuti vazive michato yavanopinda kana vachiroorwa uye kunyoresa kumatare kana vachinge varasikirwa nemurume vavo kuitira kuti vasazotorerwe mudziyo yose. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyawe weStudio 7.
Chekutanga chandingataura kana tichitaura nyaya dzenhaka, chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti panenge pane munhu afa. Kana paita munhu ashaya, takutaura nezvekuti tingasheya sei upfumi hwasiiwa nemunhu uyu. Kuti tisheye upfumi uyu, mutemo unotaura kuti vadyi venhaka vanotanga kutariswa nemutemo anenge aristi mumwe wemunhu akaroorwa akawanikwa nemunhu afa uyu ashaya kana kuti vana vemushakabvu. Saka pakuda kuona kuti surviving spouse wemushakabvu ndiani, panochibvunzwa kuti vanhu vanga vakawanana ava vanga vakawanana netaiti yemuchato upi.
Mungatitsananguriro kuti michato iyi inosiyana sei?
Tine Marriages Act yedu chapter 5-11. Vazhinji vanoziva semuchato unowanzowanikwa kumachurch kana kuti semuchato unonzi chapter 37 nevazhinji. Wanano iyi inotaura iyo kuti mudzimai umwe chete nemurume umwe chete dzamara pakufa kana pakurambana. Saka kana pasina kurambana tasvika pakuti pasiwa, zvinoreva kuti surviving spouse anenge aripo anenge ari mumwe chete, angava mukadzi angava murume. Tine muchato wedu wechipiri under the African Customary Marriages Act chapter 507. Vazhinji vanouziva semuchato waiwanikwa kwamuzviti maipuwawo certificate zekuti inini mawanana Mr. and Miss mukanonyoresa mopuwa certificate. Iwanano iyi inobvumidza kuti iite madzimai anokwanisa kupfuura mumwe chete. Zvakadero murume akashaya akawana mudzimai wake nemuchato mhando yemuchato uyu, zvinenge zvichireva kuti panokwanisa kuita madzimai sekuti muenzaniso mairi, nekuti muchato wacho kana kuti nzira yekuwanana yacho inotendedza izvozvo. Inosiyana ne 5-11 isingabvume izvozvo. Then imwe nzira yekuwanana inocherechedzwa nemutemo yekupedzesera yacho inonzi Unregistered Customary Law Union. Wanano iyi zvekare inotendedza kuti murume anokwanisa kuita madzimai mairi. Asi chimwe zvechandingataure panhaka ndechekuti kune chikamuwo chevana chinenge chiripo pamutemo, ende vana chakakosha ndechekuti vana vese vakaenzana pamutemo uye vanofanirawo kudya nhaka yevabereki vavo kana vachinge vashaya.
Avanga vari Muzvare Abigail Matsvai, mutungamiri wesangano reZimbabwe Women Lawyers Association, vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganyawe weStudio 7.
Musakanga nachurongwa Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rakatarisana neshirikadze dziri kumbunyikidzwa munyaya dzepfuma inenge yasiwa nemurume anenge ashaya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Anokoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vateereri toksi yai mina ntungamiri ngomo na Chris Gande munau dzechindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 zibandlela 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
I watershedding i-council yayisuspenda ngenyanga ka-December sisiya ku-holiday ye-Khisimusi. Sathi sivela ku-Khisimusi sakhangela isimo esasesikhona emadamu sananzelela ukuthi amanzi ayesengenile esengconywana.
I-council yakoBulawayo ithi simise uhlelo lwayo lokuvalela uzulu amanzi ngoba sokulamanzi eneleyo emadamu.
Into esibona ngani kufuze kube lomsebenzi omningi ukuthi kufuze kwenziwe ukuthi indaba le corruption iphele elizweni leZimbabwe. Ngokubona kwethu okwamanje into ezenzakalayo ukuthi akula commitment ekhathi commitment yesilungu evela kuhulumende yokuthi iqedele udaba lolu lwe-corruption.
LeZimbabwe liqhubeka lithiwa lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu i-corruption emhlabeni jikelele.
Inyathelo likahulumende lokwenqabela impahla ethile ukungena eZimbabwe kubikwa sokulimaze kakhulu amabhizimusi edolobho leMessina kwele South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo ithi simise uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi ngoba amadamu aleli dolobho selamanzi eneleyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Isikhulumeli seBulawayo sithi Council uNkosikazi Bongiwe Ngwenya uthi isilinganiso samanzi asengene emadamu anathwa nguZulu waleli dolobho seliqalile ukukhuphuka kulandela ukuna kwezulu eliningi lonyaka.
Okwakhathesi amanzi ethu emadamu namhlanje kumhla ka 26 January 2017 aku 56.74%. Sinanzelela ukuthi amanzi asengene lamadamu asethe xaxa kula lokho kwakuyikho siqalisa i-watershedding ngo-November 2016.
Wathi lohlelo lokuvalela abahlali bedolobho amanzi okusebenzisa selumisiwe kulandela ukuna kuhle kwezulu kodwa waphanga wakhuthaza uZulu ukuba aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo olukhulu kanye lokuhlanzeka ukuze kungaqhamuki imikhuhlane evame ukuba yingozi ngesikhathi sezulu.
Kodwa i-watershedding i-council yayisuspenda ngenyanga ka-December sisiya ku-holiday ye-Khisimusi. Sathi sivela ku-Khisimusi sakhangela isimo esasesikhona emadamu sananzelela ukuthi amanzi ayesengenile esengconywana. Njalo sananzelela ukuthi indlela okwakusetshenziswa ngayo amanzi ngesikhathi sisuspende i-watershedding kwakutshengisela ukuthi abahlali bakoBulawayo sebenanzelela ukuthi bafanele begcine kuhle amanzi ngoba ama-consumption levels ethu babekwanisile ukuthi bazame ukuthi bawamaintaine engabi makhulu kakhulu. Yikho kwaba yisinqumo sika-council ukususpenda i-watershedding ngenyanga ka-January 2017.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Simbarashe Tabengwa uthe bayajabula ngendlela izulu elina ngakhona ethi lokumiswa kohlelo lokuvalelwa amanzi okusebenzisa ikhansili kuyajabulisa.
Lapha sithanda ukubonga izulu, yes, umlimi usinikile izulu, then sithanda ukubonga the government, the city council, ukuthi ayisagavuna amanzi, amanzi akasahambi. At least siyabonga ngakhonokho. Njengoba izulu selinile, so siyabonga ukuthi maybe kungahamba kusiyaphambili.
Idolobho lakoBulawayo lihlezi libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwedlula amanye amadolobho okweminyaka eminengi. Obese kubangele ukuthi iCouncil inqume iminyaka yonke ukuvala lokuvula ngezikhathi ezithize amanzi. Ngezinye zezikhathi nxa umumo umubi avala okwensuku ezithile. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu i-corruption emhlabeni jikelele. Embikweni wethu le izolo, inhlanganiso le ithe ucwaningo elwenzileyo lufumane ukuthi phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa, i-176 eZimbabwe lihlezi kuzinga lekhulu lamachumi amahlanu lane, 154. Ukuba ngelinye lamazwe aphansi kwengalane le kutsho ukuthi udaba lwe-corruption luqhubeka ludlondlobala eZimbabwe. Ababikwabe senza imisebenzi yokungethembeki kakhulu ngamapholisa leziphathamandla zezimra. Siqhume isiphathamandla se-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Lofty Dube, yena othi bakhathazekile kakhulu ngalolu daba.
Into ekhathaza kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi indaba ye-corruption le asonto abantu ababusa bayithatha singakuthi ngesilungu seriously. Into esibona ngani kufuze kube lomsebenzi omningi ukuthi ufuze wenziwe ukuthi indaba le ye-corruption iphele elizweni leZimbabwe. Ngokubona kwethu okwamanje into ezenzakalayo ukuthi akula commitment, esingathi commitment ngesilungu, evela kuhulumende yokuthi iqede udaba lolu lwe-corruption.
Ikomishini ekhangelane lokulwisana lobuhuquluzi yona iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngeke lithi yenza umsebenzi eyawukhethelwayo na?
Udubo ngale commission yafakwa sibili iParliament yeZimbabwe. Kodwa uma unanzelela ikakhulu nxa ukhangelela ekusebenzeni kwayo, zikhona ingwalo ezibonisa ukuthi inhlanganiso isebenze njani. Kodwa okusuke kwenzakale ukuthi ayenzi umsebenzi wayo ngendlela okufuze ithi iyenze ngayo, ngoba uyathola ukuthi laba abombusazi abacina sebeginela futhi ekusebenzeni kwale commission. Ekugcineni uthole ukuthi le commission ukusela msebenzi enziwayo, ngoba kwesinye isikhathi uyathola ukuthi nxa izama ukuthi icubungule ukuthi kwenzakalani ngendaba ze-corruption, yiyo ecina isiba enkingeni, ngoba uhulumende ucina esithi bona yibo abalenjongo enye embi kubanye abantu ngendaba ze-corruption. So kulokhu kusenzakala asuze sibone i-corruption iphela eZimbabwe. Into esibona isenzakala ukuthi laba isikhathi ama-politician laba abambangazi laba yibo bacina sebengenela ekusebenzini i-commission le cine ingasenzanga umsebenzi. Sekuyinto eqale ngani abambangazi laba ama-politician abasezikhundleni yibo abacina sebevalela ukuthi yenzele umsebenzi, bezama ukuzivikela endabeni ze-corruption.
UMnumzana Lofty Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe.
Umqondisi wamavinkili awe-Choppies uthi ibhizimusi labo alikabhekanile nkinga ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes eZimbabwe, njalo bakhangelele ukuqhela bavule ezinye izitolo lonyaka endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wamavinkila weChoppies emaofisini amakhulu aweHavron Muzana Ramachandran othaphathu uthi ibhizinisi yabo yayingaphanjaniswa yokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes nguhulumende weZimbabwe. IChoppies inkampani yamavinkile yasungulwa ngu-athaphathu yeBotswana kodwa isiqhele ya kwamanye amazwe agoqela eZimbabwe, lapho umtakamsekeli kamongameli uMzana Phekezela Mphoko ongomunye wabaqondisi kule ibhizimusi. Othaphathu utshele intatheli izindaba eHavron ukuthi iningi laba
bond note collection was very small percentage. We didn't feel that heavy inflow of bond notes so far in our business. It's less than 5%.
Noma nje iZimbabwe yafaka umthetho olukhuni othi kumele uthengwe impahla eningi phakathi kwelizwe ingangeniswa ivela phandle. Othaphathu uthi bazimisele ukuvula amanye amavinkili eZimbabwe. Uthi ibhizimusi noma nje umomo womnotho weZimbabwe usiya usiba mubi ibengcono kakhulu eminyakeni odluleyo kuzitolo zeChoppies. Kodwa uthi bazaqhubeka unanzelelo ngesikhathi umomo womnotho eZimbabwe ungacaci. Umunye weZimbabwe obona ezomnotho eseBotswana uMnumzana Thamsanqa Mabasa uthi uqakathekile kumabhizimusi afana leChoppies kanye lamanye avela phandle ukuthi ahlale khangele isimo somnotho ukuthi siyakuphi.
Into ezinjengama bond notes lale import ban ziyaffecta ama companies amanengi kakhulu anjengabo Choppies which are headquartered ngaphandle kwelizwe and they rely on outside sources which bese impahla lapha kuyabalimaza kakhulu ebhizimusini.
Ake akhanga ilihlo elibukhali likaZulu ngemva kokuthi imuli kaMphoko iphakathi. Ngesinye isikhathi abantu babethi kungathengwa kuwo ngenxa yokuthi angaphansi komuntu webandla elibusayo, kukanti abanye babona amavinkeli abancedayo elentengo ephansi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeseHavron kwele Botswana.
Inyathelo likahulumende weZimbabwe lokwenqabela ukungena kwempahla ethile elizweni libikwa selilimaze kakhulu amabhizimusi edolobheni leMessina kwele South Africa. Lokhu kuphume kucwaningo oluqhutshwe luhlangothi lwezenotho esabelweni seLimpopo. Kubika uBenedictine Hlapho.
AbeZimbabwe laba abaphila ngokuthenga impahla kule South Africa ziyethengiswa eZimbabwe bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye ngemva kokuba uhulumende ethule inqwaba impahla ezingasavunyelwa ukungena emngceleni kungela ncwadi evumela ukwenza lokho. Kathe sike sekuvele ukuthi iningi lamabhizimusi edolobheni leMessina lapho obekuthenga khona abeZimbabwe laba aseguqe ngamadolo. Umcwaningi ehlangothini lwezomnotho esabelweni seLimpompo uMnumzana Malokho Maphata uthi ucwaningo lwabo lolu luveza ukuthi leli nyathelo selilimaze inhlangothi zombili abeZimbabwe laba kwele South Africa.
The impact has been huge that 60% of traffic.
Limigomo kungenzeka imemethekise inhlupho esesivele sibhekane lazo ezifana lokugebengu lezinofobia. Lokhu kuyinto okusenza sesabe njengesabelo.
Ngakolunye uhlangothi ilunga lenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mgaza uthi laseZimbabwe imizi eminingi umangoyo esebhazalele eziko ngenxa yale imigoqo.
Kuyabe sokulama forced challenges ayenziwayo like ama policies nxa esenziwa like khathesi le government ya impozwayo e restriction of ama goods ukungena either by bridge or South Africa kusenza sibe lama challenges anjalo.
Umgcini isihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi leli nyathelo libulala imnotho yamazwe la omabili.
Ukufaka lo mthetho ukuthi singabuyile izinto ezivela ngaphandle kwamanye amazwe kusekubulala ama-economy amabili kakhulu, i-economy ye-province eLimpopo le-economy yeZimbabwe. Uthole futhi ukuthi abantu babhadala amanye ama-tax lapha ne-board umuntu egcine engasenzanga i-profit.
UMnumzana Maphata uthi ingozi ekhona ukuthi asebewelwa amabhizimusi laba lezinye izalwane zeZimbabwe balakho ukuqala ukukhombana ngeminwe ngenhlupho esezibangelwe imigoqole empilweni yabo.
This ban might otherwise exacerbate the problems that we are already.
Le migomo sehlise inzuzo yamabhizimisi amaningi ngesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Amabhizimisi ebesenza 1 million ngelanga asisenza 400,000 rands. Ngokufanayo amabhizimisi amancane akade esenza 3000 rands asisenza 1200 ngelanga.
Ukuze wenelise ukungenisa elizweni impahla lezo ezenqatshelweyo sekufuze ube lencwadi ekuvumela ukuthenga lokuthengisa lezo mpahla okwinto enzima kakhulu kuningi lalabo abaphila ngokuthengisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table lamhla sixoxa ngokubhekane labafelokazi abathathelwa impahla lapho omkabo bebhubha.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli wele The Gambia umnumzana Adama Barrow ukhangelelwe ukuphindela ekhaya lamhlanje evela kwele Senegal lapho abalekele khona ngemva kokuqhamuka kodlakela elizweni lakhe ngesikhathi obe ngumongameli uYaya Jammeh esesala ukwehla embusweni ngemva kokunqotshwa ekupheleni kwanyakenye. UJammeh uze wabanjwa ngamandla ukusuka elizweni lembusweni ngesonto.
Inhloko kahulumende wakwele Britane unkosikazi Theresa May ufika kwele Melika lamhlanje ezokhulumisana lomongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngobudlelwano bamazwe omabili la ikakhulu lapho ilizwe lakhe lilungiselela ukuphuma ku-EU. Ukuphoselana aqatha phakathi kukamnumzana Julius Malema umkhokheli webandla leSouth Africa ele Economic Freedom Fighters EEFF lebandla leZanu PF phezu kwamazwi kaMalema awukuthi umongameli Robert Mugabe usekhulile lokuthi sokumela suka embusweni kuqhubekela phambili. UMalema owesazakala ngokusekela umongameli Mugabe wethula la amazwi ngomvulo esithi amalunga ebandla leZanu PF angamagwala ayesaba ukumtshela uMugabe ukuthi ayephumula. Wasephendulwa uMalema ngumphathi ntambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe owathi uMalema uyahumana nje kuphela. Kodwa ibandla likaMalema lalo laphendula kwathi izolo ibandla leSouth Africa ele Pan-Africanist Congress PAC langenela lalo kulolu daba lusithi uMalema uthunywe ngabamazwe entshonalanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lowake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Ndlovu olilunga ledale leCentral Committee yebandla leZanu PF onguye osungula lingxoxo.
Ndeqinisa ukuthi uthi umuntu sekukhulile angiyohlala nomntu sekukhulile umuntu yazibona ukuthi sekukhulile njalo ukukhula ngokwazi ukukhula in terms of what ikwe ngiyakubuza ukuthi ukukhula ukuthini kwakhona.
Nantu daba mnumzana Nkomo uthini wena ngamazwi kamnumzana Malema?
Amazwi kamnumzana Malema ngamazwi asekhulunywe ngabantu abaningi. Masikhangela abanye abantu abangaphandle kwelizwe sizakhumbula ukuthi inyanga ezidlulileyo umongameli waseBotswana laye u-Ian Khama ukuwakhuluma inkulumo ezicishe ezifana nalezo ukuthi hhayi umongameli sekhathele kathile omunye. Bese sikhangela ukuthi inkulumo kaMalema le ngezinye indlela abantu amalunga ezanu PF ayayivuma ngezenzo ukakhuluma sibona i-factionalism le ikhona. Sizakhumbula ukuthi iminyaka edlulileyo uJoyce Mjuru ukhutshiwe kuleli bandla manje kulaloko kuthiwa yi-Lacoste kulaloko kuthiwa yi-G40. Zonke lezi yizinto ezivumayo ukuthi umongameli sekhulile sebekhangela ngale kwakhe ngezenzo izanu PF iyatshengisa ukuthi akuphela kusasa la sebekhangele ngale kwakhe ikubona kule G40 le Lacoste faction.
Uyavumelana la yini Unkomo Baba Ndlovu?
Yeah, but into engihlupha yena le ukuthi nansi yabona ukuthi umuntu ukhulume ngomongameli we-Botswana ukuthi umgabo sekukhulile, uMalema ukuthi umgabo sekukhulile. Mina ngithanda izinto zomthetho, ngizaqala ngomthetho welizwe. Umthetho welizwe uthi wona wonke umuntu weZimbabwe ulelungile lokuthi aparticipate kuma-political activities as long as he's 18 years and above. Bese kubuya kukhetho lika-president uthi wonke umuntu oleminyaka engu-40 kuya phezulu uyavunyelwa ukuba ngu-president. I-constitution yethu ayikumi ukuthi ungafika iminyaka engaka kusamina abe ngu-president. Ngabe sikhuluma ngokuthi hayi usedlula iminyaka leyani yokuthi usamina ngabe ngu-president, ngaye ngithi hayi usewonile. Kodwa akula constitution yethu emnqumelayo njalo umuntu nguyozwelayo ukuthi hayi mina sengikhulile. I-constitution senza buyela i-constitution yepharty. I-constitution ye-ZANU PF ithi wonke ilunga lomhlangano lilelungile lokuparticipate kuma-activities e-party. Alitsho ukuthi kufanele icine khonapho. Mina yime ngizwela ukuthi hatshi sengidiniwe, ayikela ngiphumile. Uma abantu bemkhetha laye ezibona engakhethwa, uma mna sengingathi mna sibalutshona babalutshona bethi ngaphume babe sebesenza into engekho-constitution. Uma abaningi besi ngaphume babe seza into eku-constitution. So kathesi ngibona ngani ungumongameli in terms of the constitution e-ZANU PF leyohulumende, hhayi ngikufiswa kwabalutshwana. Abaningi bengafisa ukuthi sekhulile ngeqiniso kuma-elections bazakhetha omunye. Kodwa uma yikho sikhuluma nge-majority rules. And uma le mafuthi uma ngakhuluma ngayo ngaye kuthiwa iparty yakhe i-associated member ye-ZANU PF, ngaye ngithi iparty yakhe ilelungelo lokukhuluma nge-ZANU. Their own party, they should concentrate on their business as a part of winning elections in South Africa. I-ZANU PF, those are ZANU PF issues. They leave those issues to ZANU PF.
Nantu daba baba Nkomo.
Ngizathanda ukuthi ngike ngiphawule ukuthi inkinga esizithola eZimbabwe sezikhokhelele ukuthi abantu ababalelwa i-3 million isuke eZimbabwe yazohlala la e-South Africa. Okungango ukuthi inkokheli ze-South Africa ngibona zilalo ilungelo zokuthi zikhomente ngokwenzakala eZimbabwe. Kungenxa yokuthi nxa kulabantu beZimbabwe abalinganisela i-3 million, kusho ukuthi ukuba khona kwalaba bantu kuyabahlupha in terms of ama-services awapho ama-citizens. Kusho ukuthi iZimbabwe is no longer an international place, also a domestic affair kwabantu be-South Africa. Bona athi inkokheli ze-South Africa zilelungelo lokuphawula ukuthi kwenzakala neZimbabwe ngenxa yokuthi nxa izinto zingahambi kahle eZimbabwe baba-affected. Bese ngiphinda ngithi uyatsho ubaba uNdlovu ukuthi i-constitution ayila limitation ukuthi umuntu ufanele abusezwe ngakanani. Kodwa kwesinye isikhathi kufanele sinanzelele ukuthi umuntu ulamandla yini, ulalo yini ikhono lokuthi asebenze. Sizananzelela ukuthi umongameli behlale ngumuntu ongaphandle kwelizwe uzokuthiwa uyilatshwa manje uselenyanga kuthiwa kumbe useDubai akwaziwa lapha khona. Kodwa uloko ephumula, usephumula kakhulu kule nkinga ezikhona elizweni. Ilivu le ayithathayo inde kakhulu, angaze ngibone kwamanye amazwe upresident ethatha ilivu ecinte ikwane inyanga. Lo wakithi uthatha ilivu engaka kungenxa yokuthi amathambo sekhathele. So kufanele ukuthi bona abezanu PF bazihlolisise ngaphakathi babone ukuthi bangamphumuza njani, ngoba sidinga ijongosi, kudingeka ijongosi elincane lamandla elizanceda abantu beZimbabwe ukuthi babe baphume kunkinga lezi abalazo, economically, socially and politically.
Alo ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lo wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU PF.
Inhlanganiso ezisekela imisebenzi yokwethulwa kwezindaba zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa imithetho ephathelane lokwethulwa kwezindaba. Kubika uMark Peter Ntambe.
Uhulumende osele iminyaka emibili ethembisa ukuhlolisisa isimo somthetho ayipha lowe Broadcasting Services Act wazisa amalunga edala lephalamende ngusukwane esanda kwedlula ukuba lokhe ezinikele njalo esebenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Umqondisi weMisa Zimbabwe uMnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi ithemba lisekho sibili lokuthi kungaba khona okukhanyayo okungenziwa kulolu daba.
Kuqakathekile ukuthi ananzelele ukuthi akulalutho osolwenzakele, akula nguquko esesiyibonile. Esingathi thina hayi sokusetshenziwe ngathi eminyakeni emibili edlulileyo esikutholayo kuphela izithembiso.
Uthi sikhuluma kanje uhulumende obekhangelelwe ukufeza umsebenzi we-digitalization nyakenye phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe angezasi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ngesenelisanga, njalo sesithi lokhu kubangelwa yikusilela kwemali. UMnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kade lwenziwa uphenyo olwakhokhelwa yintatheli zindaba elodumo uGeoff Nyarota ethiwa impi, kodwa imicitsho eyaphuma lokhe ingakalandelwa nguhulumende okuyi into edanisa kakhulu kwabezindaba.
Ilezi nqumo eziningi ofuze ezithathwe nguhulumende. Uhulumende wasithembisa ukuthi uzakhangelisisa entshintshele imithetho indlela ephathelene lokusebenza kwentatheli zindaba. Kodwa uma ukhangelisisa kuhle, akulalutho solwenzakele kusukela ngaleso sikhathi. Into lokho zinjalo, lokho zifana okweminyaka edlule, akukatshintshi lutho. Lokhu kutshengisa ukuthi indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo, lokho zisebenza ngendlela ebezisebenza ngayo kudala, zihlukuluzwa, zibotshwa, zitshaywa, zisenziwa yonke into.
UNgwenya uthi inhlanganiso yakhe izaqinisa imizamo yokuvikelwa kwentatheli zindaba lonyaka, sikhangelane lokhetho olomnyaka ozayo, ethi sokudingakala ukuba inhlanganiso ezitshiyeneyo lozulu zifuqe ngamandla uhulumende ukulungisisa udaba lokwethula kwezindaba kweleZimbabwe.
NjengeMisa sizame ukukhuthaza uhulumende, sinjazame ukukhuthaza bonke abasebenza kumedia lalawo abathanda i-freedom of expression ukuthi hayi asifakeni uhulumende pressure, sibe lentatheli, sibe lezi teachers ziningi, kube lentatheli zindaba ezineni ezizathola imisebenzi, ngoba izi teachers ngaba ziningi, intatheli zindaba ziyathola imisebenzi. Baningi abantu abatrainiweyo ukuthatha izindaba abangalamsebenzi. Konke lokho senelisa ukukulungisisa, kungaba lezi titshi, kube lamaphephandaba, wonke umuntu athenge iphepha alifisayo.
Uhulumende wenelise ukunikeza imvumo yokusebenza kumisakazo ethile esebenzela kundawo ezifana leHarare, Gweru, Mutare, Maswingo, Zishabane nakoBulawayo, isebenza izimele. UNgwenya uthi lokhu akweneli.
Manya phiwa amalayisensi eminyaka emibili emithathu edlulileyo, kodwa singathi siyakhangelisisa lawo ma-radio station avele ngabantu abadlisana lohulumende. Ungakhangela kule statistics esiphumileyo ngemva kwayizolo kuthangi esikhombisa ukuthi iwapha amaphephandaba kanye ama-radio station adumileyo, uzathola ukuthi ama-radio station onalawa akhontrolwa nguhulumende yiwalokhu edumile.
Imisebenzi ye-digitalization ikhangelelwe ukuvula amathuba emisakazo eyengezelelweyo, okuyinto engaphinda ivule amathuba okwengezelela imisakazo kunye lokudalela imisebenzi izizalwane zeZimbabwe ezifundele ukuba zintathele izindaba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami,
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
yami,
kanye nawe Nkosi yami, manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
yami,
anifune yami ndlela mayiphele intando yami, manihambe mina wonke kanye nawe Nkosi yami, manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi yami, anifisi yoni mfuyo.
Kanye nawe ingoma esiphiwa liqembo le Men of Influence behlabela kamnandi lapha ngwenya beqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Hayi ke isikhathi inkomo asisavumi ukuba siqhubeke silabalaleli, kodwa ke singakehlukani labo ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo lamhlanje.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isimise uhlelo lokuvalela izakhamizi amanzi ngoba amadamu aleli dolobho selamanzi eneleyo.
Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungame linkomo lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.